Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 9/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anotyidzana nehurumende zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanotsiura vatsigiri vavo kuti vasavhundutsire kana kushwisidzira nhengo dzebato dziri kuda kukwikwidzana navo paCongress yebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamusoro pezvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani anotyidzana nehurumende vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Vachitaura kumarinda eNational Heroes Acre muHarare pakuvigwa kwegamba renyika Brigadier General Emilio Munemo, vaMnangagwa vati nhaurirano dzekuti vadyidzane zvakare nenyika dzekumawirira dzicharamba dzichienderera mberi neavo vanovhurira Zimbabwe magoni avo vachitiwo Zimbabwe chitima chiri kufamba chekuti vanoda kukwira vanokwira vasingade vosiyiwa shure. Panyaya yenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika vaMnangagwa vati ivo vakasununguka kuti vange vachitaura nevanhu vose vane zvikonzero zviripo zvakasiyana-siyana. Brigadier General Munemo vakashaya nemusi wesvondo mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reNatural Resource for Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMnangagwa aya.
Mashoko nhano anotaurwa nemunhu ari kushandisa masanctions kuti asanongedzerwe kukundikana kwake uye uori uri muhurumende yake. Masanctions zvinongoreva kuti America haisi kukwanisa kutamba neZimbabwe. Saka haisi mhosva kuti America inoti nekuda kwehunhu hwenyu hwekuti muri kuponda macitizens enyu, muri kushandisa mauto kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Isusu seAmerica hatikwanisi kudyidzana nenyaya yakadaro, haisi mhosva iyoyo. Saka vaMnangagwa vaakushandisa mashoko iwavo kana kutusatamba kwavo neAmerica kujustifya kuponda vana vavo, kujustifya umbavha huri kuitwa nehurumende yavo. Masanctions chaiwo chaiwo atinawo muZimbabwe munomu. Masanctions ari kuitwa navaMnangagwa nevamwe vavo.
Tanzwawo mutungamiri wenyika vachitaura kuti Zimbabwe chitima chiri kufamba chinokwirwa nevanoda vasara vasara. Tingati here apa vari kutaura kuti kana America isingadi kudyidzana neZimbabwe zviri kwairi inongosarawo yakadaro.
Zvavari kureva muNangagwa ndezvekuti Zimbabwe inyika ine natural resources. Saka chavari kutaura ndechekuti America mukatamba nesu taakuchiti kune Russia, China, Belarus nedzimwe nyika dzakadaro huya muvatenesu. Asi havana idea yekuti Russia yacho kana yauya muno chichasara, China kana ichinge yauya muno isu Zimbabwe tichasara nei. Saka vari kushandisa masanctions iwavo kuti vaunze dzimwe nyika kuti vafunge kuti America ichasvotwa nazvo. Asi chokwadi ndechekuti kuuya kwenyika idzodzo hatina nyika one muAfrica yatingati nyika iyi yabudirira nekuda kwemainvestments ekuchina.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vatsiura vatsigiri vavo kuti vasavharidzire kana kutyisidzira uye kuita zvemhirizhonga kune nhengo dzebato dziri kuda kukwikwidzana navo musarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri dzichaitwa pakongresi yavo mwedzi miviri inotevera. Izvo zvinotevera kusveeredzwa kwaitwa vamwe vatungamiri webato iri nhasi vanofungidzirwa kuti vari kudawo chigaro china vaChamisa. Mutorodo wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
VaChamisa vaudza mumhomho yevatsigiri vavo kuti utongi hwebato ravo ndehwejekerere, nekudaro kukongresi ndiko kuchabuda mutungamiriri webato. Kunyange hazvo ruzhinji rwevatsigiri vange vachiti varambe vari panyanga kudzamara vaenda kusarudzo muna 2023.
Ndangitange ndataura nyaya mutendeu. Todarunyararo, todarudo. We are going to our congress takabata na hapana. Hatidi muna norowa munu, hatidi muna notuka munu. Hade itaka nyarara, vote yako munu. Waunanga uchida ndia wauno votera. Because we are a part of excellence, a part of democracy.
VaChamisa vanotichinangwa chibato ravo ndechekudzosera upenyu hwevanhu pamudyandigere pasina kudya nhoko dzezvironda sezviri kuitika pari zvino. Vaudza vatsigiri vavo kuti kwavakashanyira kunze kwenyika vakasangana nevatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakawana rutsigiro rwakasimba. Zvichakadaro, sachigaro wemadzimai muMDC amai Lynette Karenyikore vaudza vatsigiri vebato iri kuti hazviite kuti MDC ichinje utungamiriri panguva ino. Izvo zvatambirwa nevazhinji vevanhu vanga vari pamusangano uyu nhasi.
Kubva 2000 madzimai anomira napresident kusvikira zvanaka ndokuti upenyu hwedu nevana hudzikane. President musatya, vana Dibhora vazero vatanga vachikunamatirai kuti muende chete kusetau vapresident vemdc kuseto chakuchiguka.
Mashoko amai Karenyikore atsinirwa nevamutevedzeri wasachigaro webato iri vatendai biti avo vati hazvina kufanira kubvisa komanda wemauto hondo ichiri pakati.
Takashinga namutungamiri wedu baba advocate Nelson Chamisa tipinde munyu Zimbabwe. Ndakamirira chairman's office. Ndoda kutaura kuti hatisikuda mhirizhongana. Handizvo here pakongresi yatiri kuendai? Asi pakongresi yatiri kuendai hatichinje komanda tiri muhondo. Ndoda kuchenda yamadzimadikana.
Vatsigiri vakawanda vataurwa navo neStudio 7 nhasi vamira nemashoko ekuti vaChamisa varambe vachitungamirira bato kudzamara vakakwidza nekukunda muna 2023, nekuti kukwidzana kunokwanisa kukanganisa bato. Vamwe vane mono uyu ndivaCrispin Mutero, avo vanoti nguva ino ndeyekuti vaChamisa vamire vakadero pasina anovakwikwidza.
Vaonera ndaita kuna purezidendi varatidza kubatana, vachido chavo vanotodawo kuti zvido zvibve kuvanhu. Asi ndatarisa ruzhinji rwavanhu ruratidza kuti vazhinji vachoda vaChamisa vapedzise basa ravo. Tozopanana zvinhu zvichinge zvaita sei zvanaka, ndaona zviri nani. Ndaona zvichitibatsira kuti tomborwisa chinhu wani topedza nacho. Tozoba havasi kuramba, vari kuti kudai kuri kuti vanhu tovapamukana vopedzisa tozopanana hedu.
Ama Isabella Mwaira vanoti vaChamisa vanosungirwa kutsigirwa navose kuti varambe vari panyanga pari zvino.
Tatoindoza kuti Chamisa ndiye president wedu wepati. Hapana zvimwe.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vamwanzura vati MDC bato rijekerere uye rinosungirwa kuita saizvozvo mukusarudza utungamiriri. Kunyange hazvo vasorereredzwa vachitaura pamwe chete navamudzuri. VaChamisa vatenda zvikuru rutsigiro rwakawana kudunhu reManicaland kunova kwakabva huwandu hwemavhoti avo zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma vakamboemeya weguta reHarare vaOliver Chidau kuti vave gurukota rinoona nezvedunhu reHarare. Gwaro rakaburiswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda rinoti kudomwa uko kunoreva kuti vaChidau vaitanga basa neZuro wakare. Guta reHarare ndiro chete ranga rasara risina gurukota rairimirira. Asi mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vanoti vaMnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma kwavo vaChidau kuti vave gurukota redunhu sezvo bato ravo riri iro raifanirwa kusarudza munhu anotungamirira dunhu iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chiri kutishamisa ndechekuti vaMnangagwa vari kutora hari dzofanzirofa matehwe akanguva aundurwa kudhara. Chii chitsva chavachauya nacho chichabetsera guta? Chii chitsva chavachaita chavasati vaita? Vanhu vanofanirwa kunge vachigara vachidzingirirana nevazukuru kumusha vachibviswa nokutambidzwa shangu nevapwere. Hatingaindi kumberi tichidzokera sure. Muono wekure hatingamuoni kune vanhu vanoona zvekare. Vanhu ava vakaita basa zvakapera hazvina zvazvinochinja. Mune vanhu vadiki stereki munyika vanokwanisa kuita magavena and ari kuchikora constitution. Paifanirwa kunge pachiita igavena wemetropolitan province weHarare dzichinda kudevolution. Iye ari kungoramba achiappointa chairman webato reMDC ndiye anofanirwa kunge ari governor wethe greater metropolitan Harare iri muconstitution. Izvi zvaari kuita izvi hazvizi pamutemo.
Saka muchacherechedza here vaChidau segurukota richange richimirira dunhu reHarare?
Hatitombozivi kuti iro basa racho vanenge vachiitei nekuti constitution iri very clear pane zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kuda ivo vanenge vachinge vachigavhena vachiita tichaona kuti vachange vachishandisa mutemo upi, devolution zvacho zvinofamba sei uye vari kuda kunzi vaitike zvipi zvacho. Asi maonero edu kuvhuna mutemo hazvifanirwi kunge zvakadaro. Wavhuna mutemo vari kutora vanhu vakare kare.
Saka mune matanho hamuchatorawo here sebato?
Tichange tichitarisa nemagweta edu kuti tione kuti muconstitution zvinenge zvakamira sei. Devolution inofanirwa kuimplementwa. Ndo mareforms atiri kutaura panyaya yedialogue kuti tikataurirana tikwanise kuinda mberi. Vari kuramba vachitamba vhioni vanhu veZANU-PF. Vari kudhanza zvikuru kuru asi hakuna kwavanosvika. Nyika iri kungoramba ichinyura.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazuva mashoma India nePakistan dzamisa kurwisana. India yatanga zvakare kurudzira yekuti Pakistan itore matanho ekumisa zvikwata zvevapanduki, kunyange hazvo India isina kubuda pachena pakurwisa zvikwata izvi muPakistan. Nepenyuro National Public Radio inoti pane munongedzo wekuti North Korea ingangogadzirira kutumira muchadenga chitundu musere musere kana chombo chikuru. Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Mayor veKwekwe, Mayor Adeline Kasipo, avo vanga vari kushanya muWashington. Tinokuchingamidza ine mufaro, Mayor Kasipo. Mungatitsananguriro kuti zvanga zviri nyore here kuti mutange basa iri?
Inini ndingangoti ndakangokurawo ndichifarira zvematongerwo enyika. Ndinotevera zvikurusa nezvekuti nyika yedu iri kutongwa sei, nezvekuti mapolicies ari kuitwa ari kufambiswa sei, zvikurusa zvakavavarira kuti madzimai ari kubatwa sei, mapolicies ariko kukurudzira madzimai kana kuti kuempower madzimai akamira sei. Saka ndakangonzwawo ndichida kuti dai ndaisawo izwi rangu pane mazwi emadzimai akawanda ari kutaurawo nezvekuti madzimai takangofanana nevarume, ngatingobatwa iwo zvinoita varume, ngatingowanawo mikana yakangofanana ne varumewo, nekuti hatina zvatakasiyana mukufunga kwatinoita nezvinoitwa nevarume. Saka ndakangokurawo ndiri munhu anoda kukurudzirawo kuti dai madzimai tangowaniswawo mikana yakangofaniswa ifanana neinowaniswawo vanhurume, dai tangowanawo simba rakangofanana nerinowaniswawo vanhurume. Saka ndakazongopindawo mune zvemautongerwo enyika muopposition politics dzekuZimbabwe. Ndakangokwirawo nemastructures acho kusvika ndazongowanawo pandakawana mukana wekuti ndipinde muofisi.
Takatarisa iro rizuva remadzimai, mungapewo shingiso ipi kune madzimai akateerera pari zvino?
Inini chandingangoudza madzimai ndechekuti we can do it. Hatina chakasiyana nevarume pamafungiro atinoita, pazvatinovavarira neupenyu hwedu, zvatinoda kuita neupenyu hwedu, takangofanana. Chatakasiyana ndechekuti isisu tinotarisa zvikuru kuda kuona kuti mhuri dzedu dziri kushanda zvakadii, dziri kuwaniswa mikana yakanaka zvakadii, dziri kugona kurarama zvakadii. Saka inini ndinoona sekuti kana nyika ichitungamirirwa nemadzimai, kana madzimai akapiwa mikana yekuenda pazvinzvimbo zvekuita mapolicies, vanogona kuita mapolicies anoita kuti nyika inyatsobudirira zvakanaka, nekuti tine chido chikuru chekuti tione mhuri dzedu, tione shamwari dzedu, tione nzvimbo dzatinogara dzichibudirira. Saka kuona kwangu ndechekuti takapiwa mukana wekuti tinyatsogadzira mapolisi, tinoita mapolisi anoita kuti zvinhu zvedu zvinyatso, zvinhu zvedu nezvinhu zvenyika nezvemhuri dzedu zvinyatsobudirira.
Asi vamwe vangabvunzi kuti ndingazvikwanisawo here takatarisa tichiona pari zvino mamwe madzimai vari mune izvo zvematongerwo enyika vari kuwanikwa kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa?
Hazvisi nyore, ndozvandoda kutaura. Semudzimai, inini ndiri mudzimai akawanikwa ndine mhuri, ndine vana. Unoona kuti paunenge uri chero kumba kwako, inini baba vekwangu vakambenge vasiri shuwa kuti vanogona kundisapota here, nekuti especially opposition politics muZimbabwe pane threat futi yeviolence, zvinhu zvakadaro, vachingotyawo kuti tinodaro takazopunzirwa zvinhu, takazokuvadzwa zvakadaro zvakadaro. Asi kana chiri chinhu chaunonzwa mumwoyo mako kuti ndiri kuda kuita, chiri chinhu chaunonyatso believe kuti ndinoda kuita, ndinofunga kuti if you are determined enough, if you persevere, unogona kuwanikwa uchiita, uchibudirira. Inini ndakazonyatsogara pasi ne baba vekwangu ndakavatsanangurira kuti munoziva this is something that I don't feel very strongly about. Vakawanikwa vachizondinzwisisa. And kumusangano kwangu ndakashandawo nesimba zvekuti vakazowanikwa vachiwana vachiona kuti Mike Sipo takavapa mukana vanogona kunyatsoita kuti mapolicies edu aonekwe anzwikwe. Asi hachisi chinhu chiri nyore. You have to work hard. You have to persevere. You have to be determined kuti this is what I want to do.
Pane vamwezve vangange vakateerera pari zvino vangati tingada kubatana naamai Mayor Kasipo kuti tikurudzire dunhu redu rekwekwe vanonge vachibva imomo vari madzimai vanokubata ipapi. Zvii zvavangaita?
Inini ndinowanikwa kuofisi yekucouncil musi weMonday, Wednesday neFriday. Ndo mazuva andinowanikwa ndiri kuofisi yecouncil. Patanga tiri kunoku takadzidziswawo kuti kana uchida kuita transparent, uchida kuvhurawo peji reFacebook, unozviita sei kuti uwanike uchibata. Chinhu chandichanosvika ndichiwanikwa ndichiita ndasvika kumba. Saka vanogara mudunhu rekwekwe, in the next 2 weeks, vachawanikwa vachikwanisa kundibata futi pamanikiri akaita sana Facebook. Asi ndinowanikwa paWhatsApp. Kodhi yeZimbabwe iri 00263. Namba dzangu dzinoti 773928761. Ndodzokorora 00263773928761.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino ndinokupai chirongwa zvinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Ndinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tiri kutarisa nyaya yasimudzwa nesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe yekudomwa kwevarairidzi vanenge vachienda kunoshandira kumatunhu avanenge vasingazokwanisa kunzwisisa mitauro inenge ichitaurwa matunhu iwayo, vachipa muenzaniso wevarairidzi vanonzi vari kuiswa kumatunhu eMateveland neBulawayo asi vasingagone mitauro inotaurwa matunhu iwayo. Saka sangano iri riri kuti riri kuitawo ongororo yekuti rione kuti zviri kuitwa sei kuti vanhu vavazopedzisira vave matunhu iwayo. Sekunge mumatunhu iwayo munenge musina vana vakadzidzawo vanokwanisa kunge vachishandira matunhu mavo. Muhurukuru yedu tabata munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa tinoti makadiko kwamuri ikoko nevana veZimbabwe vari kweza.
VaMajongwe, ndiri kuda kuti kurukure nenyaya yemasharirwo evarairidzi mumatunhu eMateveland neBulawayo. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Tsvagiridzo nekuongorora kwataita kusangano revarairidzi nevatinozvidzana navo vakatanga kunyunyuta kuti sei kune nzvimbo dzakaita sana Bhinga, vana Lupane, vana Cholocho, kwese kunana Victoria Falls, kumatinopi nematsouth yese, mazita evanhu vakawanda variko haasi kuratidza kuti vanhu veeriya iyoyo. Hongu kune vana vakurira kunzvimbo idzodzo vanongonotaura mitauro iyoyo, asi tiripo kanhecha kuti senyika tinozivana tega tega pachezvedu kuti vana vakaenda vachinoapplya mabasa vari unemployed vari kutreni voona vese vaunoziva kuti vakaenda mutreni vacho vese hapana apinda basa, tochitanga zvino kubvunza kuti saka vapinda basa iri ndevanani, nekuti sazvinyanyokonzera kuti ndicha kuti pane list yatanga kubuda gore rapera, gore richinotanga pakabuda imwe list. Kwadzo kwazobuda nyowani mazita evaya vanonga vane mazita anoratidza kuti vana vekuBhinga vanotaura Nandi, vanotaura Tonga, vanotaura kana Kalanga havasipo kureva izvo kuti paita dambudziko.
Saka dambudziko iri munorigadzirisa sei sesangano repeat use it?
chiripo ndechia kuti hatifani kunyarara tofana kuti vatungamiriri vacho nevanokokera nyaya idzi vazive kuti variko varidzive nyaya vakutitsumwa vari kugunun'una kuti panofanange pakubatwa zvakanaka nekuti ndizvo zvega zvatogona kuita kuti tiudze hurumende kuti aiwa dai mazivavoka kuti vana vari kudzidziswa Nambia vana vanodzidziswa Tonga vanodzidziswa Sutu vana vanodzidziswa Kirika wechikalanga ngakuende varayiridzi vanova vabva munharaunda idzodzo ndiko kuti kudzidziswa kwevana vari grade 1 kana grade 0 kuve nyore sezvinotaurwa nebumbiro renyika nezvinotaurwa nevari kutaura kudzidziswa zvakanaka kwevana kuti mwana anodzidziswa nechitauro chake ari mwana mudiki iye mwana anogona kukura achiziva kuzokwanisa kuverenga nekuziva kuti ramangwana anorifambisa sei paupenyu nokuti vakadzimara vangodzidziswa nevanhu vasingatauri malanguage avo vana ivavo kana kudzidza kwavo kunonesa.
Asi kuzoti murayiridzi anga achiwanikwa ari kudunhu rine mutauro waasinganyatsokwanisa zvine zvasvika sei ipapo iyewo murayiridzi haagone here kuti aiwa ini handikwanisi kuenda kunoshandira divi rino kuti handigone mutauro waikoko
chiripo ndechekuti vanhu vari kutsvaga baza vanongoti chero kwandariwanira asi chiripo ndechekuti vatizive kuti nyaya tiri kutaurai ndosaka tatiia kumbotanga taverevheta nyaya kune vana vatombotikana munhu anonzi Koleni Mabhikwa mukomana avarirwa kublau wayo mukomana watinoziva kuti kana tikatsvaga heritage yatogona kuti mushona asi munhu akurira kublawayo adzidza chindeweri anogona kutaura chindeweri izvo hatina problem nazvo nekutokwanisa kuona kuti munhu idza chetera abi yavo asi kwakubva kwaitasa kuti tochinotsvaga vanhu toona kana maid number avo ari kuratidza kuti vanhu vari kubva kumasvingo vanhu vari kubva kwamutare vanhu vari kubva vakudiploywa kuendawo ngatore vekunzvimbo idzodzo vashandi kwavari.
Ko vesangano rinopinza varayiridzi mabasa Public Service Commission vari kuti nenyaya iyoyi
tatovanyorerawo tsamba nhasi titirambogara navo pasi vatiratidzewo nepamusana pekuti kune dzimwe nyika dzatinoona dzatinoshanda nadzo hakuna deployment inoitwa pasina masangano evarayiridzi ngavaite zvinhu transparently hapana chinhu chinofanira kuvigwa haiti appointment yemayuth yemusangano maappointments emaprofessionals let it be done professionally and transparently.
Aiwa maita basa vamajongwe tinotenda nekuti pamukana uyu
aiwa tinotenda todaura kana iri hurumende inoti inoteerera ndozvipanoratidza kuteerera kwacho kana vakatadza kuteerera zvinhu zvakapfuta kudai vozoteerera zvii.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muWashington DC. Zvangu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani anodyidzana nehurumende zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanotsiura vatsigiri vavo kuti vasavharidzire kana kutyisidzira nhengo dzebato dziri kudawo kukwikwidzana navo paCongress yebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlaka 9 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa avimba izihlobo labangane baka Itai Dzamara emkhosini wokunanza ilanga athunjwa ngalo kuminyaka emine edluleyo.
Ukuhamba lepatu musagunduka nezikwe zinobuda manje zipepa. We are going to our congress takabatana hapana. Atidi munhu anorova munhu, atidi munhu anotuka munhu. Handei takanyarara vote yako munhu.
Isigaba seManicaland kubandla leMDC sithi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhethwe ukukhokhela leli bandla emhlanganweni weCongress. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre namhlanje ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe ukuqutshwa komkhosi okumele wenziwe ngabemuli labangane baka Itai Dzamara oyenelise iminyaka emine engaziwa ukuthi ungaphi njalo lokuthi usaphila na wo Itai Dzamara 4th commemorations obumele wenzelwe lamuhla endaweni yokuzilibazisa eAfrica Unity Square. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara owayekhokhela inhlanganiso eyaziwa ngelokuthi Occupy Africa Unity Square wanyamala namhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015. Lapha athathwa khona ngabacatshangelwa ukuba ngabasebenza ensitha kuhlangothi lwabakubutho lapho egela inwele elokitshini leGlenview. UDzamara wayekhokhela umkhankaso owawukhankasela ukususwa kukalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF ngaleso sikhathi esithi ngoba basebehlulekile ukubusa leli lizwe. Akusabanga njalo ngoba abangane bakaItai Dzamara abasebenza laye ngaphansi kwenhlanganiso ye-OAUS kanye labemuli bengasalitholiswa ngalelo thuba ngoba kugcwele amapholisa ebenyakazela e-Africa Unity Square esalisa abantu ukuhlala loba ukuquma kuleyo ndawo kungekho sizathu abekade besinikeza. Kesizwe omunye wabasebenzisana lo Itai Dzamara ngaphansi kwe-OAUS umnumzana Charles Nyoni elandisa ngokubenze behluleka ukuqhuba umkhosi walamhla.
Silungise amamaski alungiswe yingumfanekiso wobuso bakhe ukuthi siwugqoke nathi sibe sesithi nathi singakuyitayi ngoba kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi kuleli zwe lapha laseZimbabwe umuntu kakhosefu ngoba mina nawe sonke singakuyitayi uyakhona ukuthunjwa njengasiphi isikhathi ungakhanyelelanga. So sesifika kulapha nje ngasephaki safica singena sasesibona kubuya amapolisa e-right ngobuningi wawo bexotsha abantu ngasephaki besithi namhle ephaki akuvunyelwa ukuthi kube labantu. So kusukisela ekuseni from 9 ekuseni up until akathisi balokhu bexotsha abantu ephaki besithi abafuni bantu.
Atshone ezulazula phakathi kwale ndawo amapolisa abekade ehlomile ngenduku esalela yiloba ngubani uqumakiyo. Unyoni akuchaze njengokwephula ilungelo loluntu.
Abanye abantu abajayele ukungena ngaphakathi kwasephaki besikhrosela nje kade bephunga utshaywa njalo bephunga uxotshwa nje besethusilwa bengakwazi ukuthi kwenzakalayo. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende kazimiselanga nje ukuthi aye phambili ngendaba eyokulungisa udaba lukaItai njalo ukuthi ledingakale kutholakale ukuthi kuyinokwenzakalayo. Lokho bokuqamba amanga esithi yena uzimisele ukuthi iZimbabwe i-open for business inkulumo nje uphinde ayitshoyo, kodwa nxa sesiya kuground kuyabe sekukhanya ukuthi yena ukhuluma esiya esandle sasenxele kodwa angapha sisandle sokudla esenza okunye okuthiyeni lalokho nje. Yinto eyenzakaleyo ngelanga leli ka-9 March sikhumbula uItai Dzamara.
Batshone belindile abangane bakaItai kunye lezihlobo ukuthi engxenye bengalitholiswa ithuba lokuba benze lokho kade befuna ukwenza ukukhumbula omunye wabo kodwa kwehlula njengoba amapholisa lawo abelokhu ekhona ilanga lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Elias Mudzuri bahozwe ngabasekeli bebandla lelamhlanje emhlanganweni werali owenzelwe edolobheni leMtare. Kodwa yena uChamisa ukhuze abasekeli bakhe esithi bengaxokozeli kodwa baphe bonke abafuna ukuncintisa ithuba. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Todarunyararo todarudo Mwaya wasumudzivanhu pasina rudo Isakasiyana nezano kuti neita bopoto isu tiri runyara Zano ndegakava ike noti prenga nechipenga vari kunetsana Our party cannot afford to be disunited Todakupatana zvakanaka haiwa musavhunduka Vamwe tete kune anogona kuzoti party inobuda congress yeita week haa vese vanozviziva kuti party ndeyenyu isu takangobata chete mari dzebhora ndimi handizve.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ekhuluma emhlanganweni werali kade usedolobheni leMtare. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhlanje utshele abantu kade bebuthene emathuneni e-Heroes Acre ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Emilio Mnemo obhubhe kuyona le iviki waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Umnangagwa uthe ilizwe lise ndleleni yokuphumelela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
My God, may I pray for God, with all people who want to know you. And may I attend the partnership for you. Let us cherish the values he has found and the work he brought for. Let us remain vigilant and alert, continuously uphold the peace and respect national interests. Whatever we do, we want calm and stability so that our nation can gain on the national economic rebuilding, recovery and growth for the benefits of our people. I'm aware that the remaining expectation, the American government has new sanctions against us. We call for the judicial removal of the illegal, spiteful, and completely unjustified sanctions on our country, which will soon violate the basic human rights of our people.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi abesifazane emhlabeni jikelele bethakazelela usuku lwe-International Women's Day, abesifazane beZimbabwe bathi indlela okusaqhutshwa ngayo ezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe ziqhubeka zisenza kube nzima ukuthi abesifazane bathole amathuba afana lawa besilisa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uthando lwemvelo lolweqiniso ngolukamama, ukubekezela okuqotho okutholakala kumama, isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala kwabomama. Omama ngamaqhawekazi angempela, impilo yomuntu iqala iyephelela kumama. Uma ngingakukhuluma ngalokho ngiyakube ngisenga lezimithiyo. Sihamba sikunyayela nje kungenxa yabomama, siyazigqaja ngani bomama, siyaziqhenya ngani bomama, siyalibonga bomama bethu, bomama bethu siyabonga.
Leimbongi yeZimbabwe Obed Dube ehaya lokuhalalisela omama ngelanga labo leli elinanzwa emhlabeni jikelele. Lilanga njalo linanzwa ngomama beZimbabwe abasendaweni ezijeneyo. Iningi labeZimbabwe lithi bayathokoza ngesihloko salonyaka esithi Balance for Better ngoba sikhuthaza ukulingana kwamathuba okuyinto engekho intshola kancane kwezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi bakhathazeke kakhulu njengabomama ukuthi ma kukhangelwa iningi labakhokhela ingatsha zikahulumende zokuthuthukisa ezomnotho ngobaba. Kati-ke uthi labakhokhela amabhizimusi amakhulu iningi labo ngabesilisa okudala imibuzo yokuthi kambe kungabe omama kabenelisi ukwenza lokho na.
Sibukelwa phansi ngabesilisa siphinde sibukelane phansi sodwa. Umuntu nxa engaba elomsebenzi ake sithi ufuna ukubazelwa ulutho kusuka kube lula ukuthi akhethe ikhampani ebazayo ekhokhelwa ngowesilisa ngenxa yokuthi umsebenzi wokubaza wenziwa ngumuntu wesilisa. Whatever okungenziwa ngabantu besilisa kwezamabhizinisi labesifazana bayakwazi ukukwenza lokho futhi mhlawumbe kangcono kulabantu besilisa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye weZimbabwe njalo umgcinihlalo wenhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Mercy Mvundla. Uma Mvundla uthi indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho yileya eyakudala eyokuthi obaba yibo abasebenza ngamahloka lemikhonto omama kuthiwe babaphekela emkulwini.
Umuntu ongumama I believe lamandla kakhulu waphiwa inhliziyo ende, inhliziyo yokubekezela.
Abaningi basola amabandla ezombusazwe eZimbabwe besithi ungakhangela kwamakhulu izihlalo eziphezulu zonke ziphethwe ngabesilisa. Bakhala njalo ngokuthi akekho kulezi nkokheli olesibindi sokuqala umkhankaso wokuthi eZimbabwe kube kuzanywe umongameli wesifazane njengoba sekusobala ukuthi abesilisa sebehlulekile. Umlobo weZimbabwe unkosazana Olivia Makhwaya Sibanda uthi kufanele elizwe lonke lisukume lilwisane lomkhuba okuncindezelwa kwabomama.
Asingeniswe kuzinhlelo zonke ngitsho lokubeni ngabomongameli belizwe.
Abanye bathi esikhathini esinenge nxa besifazane bedinga ukuthuthukisa kudingeka baze babelane ucansi lowesilisa ukuze bafinyelele ezikhundleni eziphezulu. Le yinto embongo Obed Dube ayiphikisayo esithi omama kufanele baphathwe njengamaqanda. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Omama balezibindi, omama bazimisele, omama zimbokodo, omama ngamasotsha, omama ngamaqhawuqobolwayo. Ngilamandla bengiza ukuthi lonke omama lingavaliye ngcotshe Heroes Acre. Angiliboni iqhawe emhlabeni eledlula umama mina. Nkosi babuso mama bethu abakhona labo mama bakusasa, ubapha ukuhlakanipha okwedlula obo baba. Ubapha amandla okuzivela baphephe ekudlengulweni lasekuhlukunyezweni. Banikeze isithunzi bahlonitshwe njengabo bonke abantu emhlabeni. Ubanikeze imfuno zabo zonke abazicela kuwe Nkosi. Abathengisa imizimba besondla abantwana ungababeli icala Nkosi. Qalekiswa baba ababanika abantwana bababalekele. Omama bakhupha izisu belahle ngobaba bathethelele Nkosi. Amacala abo wagaxe phezu kwaba bakhulelisayo bababalekela. Nkosi qalekisa abahlukumeza labadlengula omama. Nkosi qalekisa abantwana abalahle.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu sikudaba lwabesifazane. Omama bemaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avule inkamba zamapholisa ezigabeni ukuze kube lula ukuthi babike emapholiseni lapho bethe bahlukuluzwa. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala eMthabezi. Lokho kuvele izolo lapho mama bebuthene benenza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke one stop ukuthi 15K zisuka lapho umama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengise ilihlo lakho. Hambe le ndlela iyakhanya uhambe amehletshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini sela nje khonaye eduze lathi kube lo mthetho, kube nengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ngilimele kumbe ngilinyaziwe kumbe kuhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama singazithwala sokufika isikhathi sokubana mbelethi engxenye engingabelethi kuhle sokufane ngihanjiswe egwane uthi izimoto zize zibuye khonapha kuba nzima khanele emgwaqweni njalo imigwaqo thishili lamagodi lani lani lakho konke sesicela uhulumende akasizwele xa usethi ukuthi asifakele i-transfer asigredele nje kubuye kucace ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukutholakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanensi amanzi anathayo bawathela. Ngiyafika ngizebelethe. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi uma kula manzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe futhi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kati thina njengoba sisemareserva kati asibantu na kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sewumbiko obususabalele ebulenjini lwe-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehlizwe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo walikomiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka kade bekhuluma ngayo ngekuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela nxa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili kodwa iningi emaphandleni beze liphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude ukuvumela amantombazana ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years ulawaphi amatheba aqinileyo ulawaphi amathambo aqinileyo. Siyaxolisa kuhulumende emhlabeni umhlaba ungafi umhlaba ungabhubhi ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazasela ezibhedlela bebelethi kodwa siyancenga siyaxolisa thina njengesizwe sethu thina abantu siyesaba siyamangala ukuthi kulo mntwana ole-12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lonkosikazi Thandwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kulokuthi utshabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS ngoba nalo mntwana uzakhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni ayisoze by the year 2020 abula AIDS yabesiyiqeda izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye nabogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngise-Wilonke Stezi ngu-Albert Nube. Siyabonga Albert Ncube. Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa
lentatheli zindaba umnumzana Kholwane Nyathi. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga msikazi.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona ungani lokhu okwenzwe libandla lezana PF ukuthi iqatshe inkampani yakwele Melika ukuthi izame ukulungisisa isimo sayo lokho okuthiwa yi-PR ngesilungu. Ubona ngani kuyasebenza yini?
Kanti siqalise ngokuthi le nguhulumende ayisizani PF ezisinqumo sokuthi isebenze le company le America ukulungisa i-image yayo ngaphandle kwelizwe. Na ukubona kwami lokhu akusoze kusebenze ngoba siyazi ukuthi amazwe njengabo-America balabameli kule eZimbabwe lapha bayazi ukuthi into ezenzakalayo lapha into siyazi ukuthi into ebangaphakathi kwe-America leZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabantu lokubulawa kwabantu ikakhulu ngamasosha lento esingathi into zama-human rights into ze-corruption. Ungazi kathesi sokutshintshile indlela abantu abakhulumisana ngayo sokule social media sokule imedia njalo iyakwazi ukucungulula into ngendlela yokuthi uhamba njani. Bekaze ukuthi bethi bezama ukuthi besondele duzane lohulumende kaTrump kodwa lokhu bekhubeka besezizinto ngendlela ongamiswanga isimiso selizwe esingathi i-constitution akusoze kusebenze kudlalisa imali nje.
Kodwa ngokubona kwakho ibikhona yini inkampani elizweni eZimbabwe lapho abakade bengayiqatsha iyenze umsebenzi ofanayo na bezayibhadala imali engani iphansi?
Maningi kakhulu abantu lapha eZimbabwe abayenzela le imisebenzi ezwa yikampani elimelikana le eqatshwe ngabantu behulumente. Imali leyo efakwayo kakhulu singafiki ekukhayeleni ukuthi bakhona yini abangawenza lowo msebenzi lapha ngoba into yikudlalisa imali nje ngoba bona ngokwabo bengenza ukuthi iZimbabwe ikhanye njengamazwe alandela imithetho ngokwenza into okufanele bezenze kona njengohulumende njengokuhlonipha imithetho lokuhlonipha abantu nje ngokungaviolate ama-human rights. Vela awula need ukuthi betshone beqhatsha abantu ukuthi besiyabakhulumela labo president bamanye amazwe ukuthi bebamukele njengohulumende ogcweleyo.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amazwe ayake eqatshe amankampani afana layo naleyi eqatshiweyo kubasebenzele. Ubona ungani eZimbabwe kuyini okungehluli?
Siyabona ukuthi amazwe nalawo ikakhulu lawa asetshenzelwa yikampani naleyi namazwe angani singathi alobunzima ekuhlonipheni imithetho yabo le into singathi into ze-governance. Sikhuluma ngabo Nigeria, sikhuluma ngabo Mali, sikhuluma ngamazwe angani singaza ke sifisa ukuba njengawona lawa namanje. Yebo kuyabasebenzela kodwa imali edlaliswayo ukwenza lowo msebenzi ningi kakhulu. Imali engancedisa abantu siyazi khathesi Zimbabwe ikhalanele elidlala ikhangelane lokuswelakala kwezinto zokuphila eze-health. Imali engasetshenziswa entweni ezinjalo. Yebo kuyabasebenzela but kodwa sikhangele ukuthi kusebenzela abantu abanjani. Yebo balayo bona laba amazwe bona laba abaqhatsha amakhampani anjalo balayo nale imali yokusebenzisa into ezinjalo. Kodwa thina okwakathesi asila mali sikhayelane lokuthi kule ndlala enkulu kakhulu uhulumende kathesi becele imali engaye 253 million yokuthi abantu bethole ukudla bethole nenhlalakahle.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnumzana Gane ngibonga labalaleli.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi intatheli zindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa abesifazana. Sikhumbula ukuthi izolo bekulilanga lokunanza amalungelo abomama ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamente. Uqala ngokusichasisela ngabesifazana kwezombusazwe.
Ezombusazwe mbona ngani siyazama njengabomama. Ungaze ukhangele ukuthi uZANU-PF sike saba lo mama ongu-vice president, uMduru. No manje sowaphuma saba lo mama uOpa ongu-national chairman. Kwamanye amaphathi uzathola ukuthi silokhuphe laye ongu-president kati owaba ngu-vice prime minister, owaba ngu-vice president, kathesi ungu-president weparty yakhe. Konke khonoko kutshengisela omama balezindi, omama abazimiseleyo. Thina kwethu iparty zanu-PF lo mama uOpa Mtshinguri silama ministers kathesi e-cabinet, thina ngomunye wabo. Ungakhangela i-judiciary uzathola ukuthi kule 50-50 khona ngale ku-judiciary. And omama abaningi kathesi balamabhizinisi abo bayazenzela amabhizinisi abo bayaphumelelisa i-economy. Ube usuthola ukuthi la kuma-parastatal kulamanye ama-parastatal ale 50-50 omama labo babo. So kumele ukuthi konke okuhle kukhona sikuthathe sikufake kugceke sikufake ebandla ukuthi abantu bakubone. Bese sisithi-ke kodwa okusilelayo nanku. Okunye okusilelayo esikubonayo ukuthi intuthuko yezizwe zonke le yesizwe ikakhulu ku-infrastructure sokumele ukuthi ibuye ezabelweni, omama babe lamanzi eduze, babe lamagetsi, imigwaqo kube khona, izimota zibe khona, kulinywe, kuthelezelwa. Konke lokho ngokunye okusasalelayo. Kodwa okuhle osokwenzakele asikuncomeni sikubuke, singaphongube sihlala sikhuluma ngokungekhoyo kodwa.
Omama basemaphandleni ke labo lingathi impilo zabo sezingcono yini?
Kwezinye indawo sezingcono kakhulu, kodwa kwezinye indawo lokho eziphansi. Kweyami constituency ngathi mina sengilama councillors abangomama, njalo khonokho kuyatshengisela ukuthi they are now decision makers. Kwezinye indawo omama balamabhizinisi abo, lakhonapha balawo amabhizinisi abo mama asebewaqalisile, balama-project athize abawenza ndawonye. I think country wide omama abasenzi lokhana kwamaklabhu aphelele emoyeni, sebesethi bangababuthana ndawonye bachayelana izimali benze imisebenzi ekhanyayo. Khonapha emakhaya enkayi bakhona sebe nembuzi zabo, nenkukhu zabo, nezingadi. Abanye khathesi sikhuluma sokuyakhiwa i-training center eGwelutshena. U-chair wakhona e-center naleyo ngumama ukansela ka-47, nguye oganize abantu, nguye obayalisho ukuthi kuyakhiwa. Sinenkalakatha ye-wall khathesi okumele ukuthi iphele, ifake amagetsi, omama bazofundela ukuthunga khonapho. Konke lokho kwenziwa ukhokeli babomama.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamente. Sixoxelaye ekhona le enkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapolisa avimba izihlobo labangane zika-Itai Tsamara. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.